Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu kubvumbi 12 2017. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoudza vakarwa hondo yerusununguko kuti vasakare masimba sezviri kuitwa nevamwe vavo. Komisheni yekodzero dzevanhu yoferefeta kutyorwa kwekodzero dzevanhu vakadzingwa kumanzou farm nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Vari kunze kwenyika votarisa zvavari kuita pamberi pekusvitsa kwenyika makore makumi matatu nemanomwe yavana kuzvitonga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vashora vamwe vaimbova varwihondo yerusununguko vachiti vave kukara masimba uye vakurudzira kuti vanhu vabatane mubato ravo rezano PF iro raita zinyekenyeke. VaMugabe vataura mashoko aya pakuradzikwa kwegamba renyika Brigadier General James Murozvi. Thomas Ripasi anotipanya iye.
Vashora pamarinda anovigwa magamba enyika paHeroes Acre muHarare nhasi vaMugabe vashora vamwe vakarwa muhondo yerusununguko vachiti vave kuda masimba zvakanyanyisa. Vakakurudzira kuti vanhu vese vakaenda kuhondo vashande pamwe chete kuitira kuti upenyu hweveruzhinji husimukire.
Ana kuita mhere mhere kushauta kuta hurumende muri kukanganisa tonho tonho kubva siyana pamaitiro ake nevamwe vanofunga kuti zvandiriwo vhetereni ndine mvumo yokutonga kuti zvinhu zvifambe nomutoo wakati wakati. Aiziva gwara kuti tiri mawo vhetereni vongu. Tadzoka tairwira mhuri yeZimbabwe tine musangano unotitungamirira kwete watinosungirwa kutungamirira.
Kunyange hazvo vaMugabe vasina wavadoma nezita, mashoko avo aya anouya apo vatungamiriri vesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vakabvumirana kuti vachashanda zvakasimba kuti veruzhinji vasarudze mutungamiriri wavanoda. Pasarudzo dzichaitwa gore rinouya. Vatungamiriri vesangano revakarwa muhondo yerusununguko vanoti vaChristopher Mutsvangwa navaDouglas Mahia avo vakadzingwa muZanu PF ndevamwe vanga vari pataurwa mashoko aya. Zvichakadai vaMugabe vakurudzira kuti vanhu vari mubato ravo rezanu PF vabatane sezvo mumusangano wavo mave kuitwa bhonda waponda matambiro ezvidhakwa nekuda kwezvikwata zvikwata zvave mubato iri.
Nhamo nhasi uno takurira vabvunu dzava nhamo dzedu tose ngave wo veterani ngave titeni kolaboreta tingave vanhu vemaruva kumadzishe varimumasango tese tabatana pamwe chete hapana kusiyana.
Mashoko aya anoyo apo murongi wemisangano muzanu PF vasevhia kasukuere varikurongerwa kudzingwa pachinzvimbo chavo vachinzi varikuronga zvekutorera vamugabe masimba nekune rumwe rutivi zvinodziwa pane chimwe chikwata chinotungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa chiri kuzvidaidza kuti Team Lacoste icho chiri kukwikwidzana neche Generation 40 kutora matomhu kubva kuna vamugabe vashamisa vanhu vakawanda mushure mekuuya kurufu urwu vakadimurirwa bvudzi zvavasati vamboita vakanangana nemushakabvu vamugabe vatsanangura vamurozvise munhu akazvipira kusunungura nyika kubva kuutongi hwevachena pamwe nekushandira nyika kudzamara vaenda kwamupfiganebwe mashoko avamugabe aya atsinhirwa naGeneral Douglas nyika yaramba
Brigadier General Murozvi to me was a professional, competent soldier, come politician. Murozvi anoziva kuti nguva yehondo yechimurenga chakambomisa hondo muno muZimbabwe chakaita chekuti vanhu vanga vasinganzwisise gwara rehondo yechimurenga. Saka takazoita period particularly during the Chitande Crisis 1972 kusvika 1974 pakaita vanhu vachipinda muno muZimbabwe vachiita mass education kudzidzisa bomhoye vanhu veZimbabwe kuti vazive kuti chii chinangwa chehondo yechimurenga. Zvinomborevei kuti hondo yevanhu hondo yekusunungura zvairo vakati kudii kuti painenge yaita yazotanga zvakare at least tatine mass and popular support kuno vanhu vechimurenga. This is what inspired a lot of Zimbabweans, particularly if suffering yanga iri muno muZimbabwe zvakaita kuti wana Murozvi and waende kuhondo yechimurenga.
Ataura akamirira mhuri yemushakabvu vaAugustine Mazuru vaudza chita chevanhu vanga vari pakuradzikwa kwavamurozvi kuti mushakabvu munhu asiya gwanza richanetsa kuvhara mumhuri.
Kuna mai guru, mai murozvi, ndinoti kwamuri makaita henyu magonde norudo pamwe nokumira nomurume wenyu until he breathed his last. Makazadzisa mhiko dzenyu dzapanyika nokudenga.
Brigadier General Murozvi vakaberekwa kubhikita musi wa2/10 muna 1956 vakasiya zvidzidzo zveudzidzisi kuenda kuMozambique kunobatana nevamwe vaiva varwi muhondo yerusununguko. Hondo yapera vamurozvi vakapinda muchiuto vakaramba vachikwira nezvinzvimbo kudzamara vave Brigadier General. Pavazofa vamurozvi vange vave Principal Director mubazi rinoona nezvevakarwa muhondo yerusununguko. Vamurozvi avo vakashaya musi wa6 kubvumbi mushure mekurwara nechirwere cheshuga vasiya mudzimai retired group captain Joyce Murozvi vanasikana vaviri nevanakomana vaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vagari vepapurazi remanzou kumazowe mudunhu remashonaland central vanoti kunyanga hazvo vakaita musangano neve Zimbabwe Human Rights Commission vachitaura nezvekutyorerwa kodzero dzavo nemapurisa anonzi akatumwa naamai Grace Mugabe kuti avabvise nechisimba papurazi iri. Kusvika pari zvino hapana chati chagadziriswa. Sachigaro wekomisheni iyi vaElasto Mugwadi vanoti chikwata chavakatumira kumanzou chichaita ongororo yekuona kuti kodzero dzevanhu ava dziri kutyorwa here. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights rashorawo zvikuru nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nemapurisa papurazi iri. Zim Rights inoti amai Mugabe nemapurisa vanofanira kutevedzera bumbiro remitemo. Dare repamusoro rakambotongawo kuti vanhu ava vasabviswa asi hapana akazviteerera uye mapurisa anonzi ari kutoramba achiwedzera kushungurudzwa kwevanhu ava nekuvarova. Vagari ava vakatanga kugara papurazi iri muna 2000 asi gurukota redunhu remashonaland central vamartin dina vanoti purazi iri rakapiwa amai Mugabe kuti vachengetere mhuka. Asi vamwe vanoti purazi iri rine goridhe rakawanda rinogona kunge riri iro ropa kuti paite mutauro wakanyanya. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata amai Susan Kufa Kunesu vanove mumwe wevagari vepamanzou.
Nezviro kwanga kwakaipa, nezviro kuseni vakafuma vachipinda mumusha. Wachipaza matanga ya mombe, mombe ziri mongo paza, mombe za kutobuda za kwenye. Wachipaza ashi, katango miso uzmastrakcha kutituone te kuanda mvura. Saka hii kuno kwa kaoma.
Ko imiwo sevanu muruku ura ramasei kana murukuti misasaya mama waka yaka putu kwao?
Isusu kurarama kwedu kwa tone njodi cha hiyo ni kuti iso shikuti. Kana utuufunga kutu unende tu kwese kwese taisiru wa mabumgeti shino, tamu kati shino. Aupu mizgo kuu. Kuti ndichambo buda ndichambo enda urukungo nzikana ushida kupinda imomo upinda imomo uko ichibagi chako ichibagi chake chinyoro unopu washaya kutindo ita seiza atuomera isukurara makwacho
saka mombe zenyu zakarara pa imanji kana matanga kapkanywa
mombe zakatopinda mumakomo nekuti kuti uti ungawa kedanga msumwe cheto isa mombe zwara karero azviti
mungati kune muri ngani dza sara parizvino
aaa muri dzirimo 140-150
Ko magweta enyu ari kuti wokudi?
Ah magweta azama nekuti kune uya uya akarowa uya uya magweta futi akamira kuti munhu ye azobuda pamwe chete nemukadzi wake. Mutemo kana dare chaiyo riri kumisa asi pa ground manje azvimire. Nekuti nezuro chaiye chaiye kune kubhumugedhi kwaitoendeswa mvura, mabhakedzi emvura yekumwa nemagumbezi ekufuga. Ne motikari dzatisingazive plus zirori chairo rekupurazi kwamudhara chairo chairo raiwo muno mupurazi medu matigere muno munezuro
raiite iroriri
rinenge richienda kwarakaisa bhumugedhi nevanhu varovanhu tizive kuti rinenge richinopa chikafu here kana kuti vanenge vachinopa challenge ipi asi ndokwarinenge richienda asi muri mupurazi medu muno
Mugari wekumanzou kana kuti Arnold Farm amai Susan kufa kunesu vari parunare kumanzou kwakare na Blessing Zulu Studio 7 Mapato ari kushanda ari musangano re National Electoral Reform Agenda kana kuti NERA anoti ari kusangana mangwana ne commission inona nezvisarudzo munyika ye Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Musangano uyu unonzi ndeve kukurukura mirau inonzi yakatarwa ne ZEC kuitira kuti ishandiswe munyaya dzesarudzo. NERA inoti haisi kufara nedanho rakatorwa ne ZEC rekuwedzera uwandu hwevanhu vanovhota pa polling station yoga yoga. Kubva pachiuru kusvika pachiuru nemazana mashanu. NERA inotiwo ZEC haifanirwe kuchinja uwandu kubva pauwandu hwakanga hwava hwagara huripo. Sangano iri rinotiwo harisi kufara nekupindira kuri kuita madzishe, mapurisa, vasori pamwe nemauto munyaya dzekuvhota. Imwe nyaya inonzi iri kutsviriridza kushandiswa kwechikafu senzira yekuwana naye rutsigiro. Asi sachigaro weZEC amai Rita Makarau, vanoti chinangwa chemusangano wavo ndechekupa mapato ose mukana wekuti aise patafura zvinyunyuto zvavo kuitira kuti zvizeyiwe pobuda zvisungo zvekuti basa rifambire mberi. Amai Makarau vanobvuma kuti pane zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa asi zviri kuramba nepamusana pekushaya mari. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo South Sudan iri pakati pekusagadzikana nzara nekushaikwa kwechikafu, nyika yakagandarana nayo yeSudan ichishanda pamwe neWorld Food Program nehurumende yeSouth Sudan vavhura mumwe mukana wekubatsira mukufambiswa kwechikafu nezvinovaka muviri. Chikwata chekutanga chine motokari 21 dzakatakura matani chiuru nemazana maviri echikafu dzakapfuura munemo munzira iyi kutanga kwemwedzi uno. Vakuru vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika muNigeria vanoti vadzivisa urongwa hwechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram hwekurwisa mizinda yeBritain neAmerica iri muguta guru renyika iyi. Mukuru wemauto ePhilippines nhasi ati mauto auraya mumwe mukuru kubva kuchikwata chinopfurikidza mwero cheAbu Sayyaf. General Eduardo Ano vati mauto awana mutumbi wa Muama Askilai uyo aizikanwa zvakare saAburami muboko riri pachitsuwa cheBohol apo mauto ehurumende arwisana nechikwata cheAbu Sayyaf. Zimbabwe iri kupemberera kusvitsa makore makumi matatu nemanomwe yawana kusvitonga kuzere musi wa 18 mwedzi uno. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri pasi rose zvichitarisirwa kucherechedza zuva iri nenzira dzakasiyana siyana. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zviri kuronga kuungana kutanga kupera kwesvondo rino zvichisangana nehama neshamwari zvichidya nekunwa pamwe chete. Mumwe wezvizvarwa izvi ndava Takavira Kapikinyu. Ava vari muRockville mudunhu reMaryland asi vachibva kwaMutoko kumashonaland East. Vakapikinyu vanoti vachapemberera zuva iri nekutamba mimhanzi pamwe nekudya nekunwa sezvavaingoita pakatsande kwaMutoko dai vanga vari kumusha kwavo. Asi vanoti zvinongovashungurudza kuti makore makumi matatu nemanomwe nyika yasununguka zvinhu zviri kutonyanyoomera vanhu pane kunge zvichitoreruka. Vakapikinyo vanoti kuparara kwaita zvivakwa nemigwagwa azvichaita kuti hurumende ingoramba yakapeta maoko. Vanotiwo mukati mekuoma kwezvinhu imomo, Zimbabwe yakakwaniswawo kuwanisa vana vayo dzidzo yepamusoro kunyange hazvo ruzhinji rwuri kushayiwa mabasa. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, ngatinzwe hurukuro yataita navakapikinyo.
Isu tiri kuitamba pachitownship chaipo Vajonga. Zvataiita tiri pakatsande ndozvatiri kuitawo tiri kuno. Tiri kuocha kujama zondo nokumwaka hidha tichitandadzana nokwedu kunyika yechipikiwani. Gore rino kwakanyangariwa kwanzi dzichange dzichirira mvenge mvenge dzopasi chigare dzechemurenga nedzapfanhava. Saka ndinenge ndichisunungukawo takatamba nevamwe hanzi kune kagungano kevanhu kuno kuZimbabwe kanenge kari muMaryland.
Zvii zvamungatarisira kunge muchipemberera mhemberero dzeindependence muri kunze musiri kumusha kuZimbabwe?
Iyi nguva yekudzamisa pfungwa kwandiri. Chikuru ndinenge ndichidzamisa pfungwa nekurangarira vakabata basa kuti tiwane rusununguko vasina kuonawo nyika yedu ichisununguka. Asi isusu tiri kupemberera zvavakatiitirawo isu sezvizvarwa zveZimbabwe kuti tinokwanisa kuzosununguka tichikwanisa kupemberera rugare rwatakawana nezvavakafira.
Makore makumi matatu nemanomwe mufambo vaakapikinyu, mune zvamungataura here zvamaona zvashanduka kubva nyika yawana kuzvitonga?
Zvizhinji zvashanduka. Ndichikura ndaitarisirawo kuti ndinenge ndichigarawo ndiri muZimbabwe ndichibatawo basa ndichisimudzira nyika yangu. Asi izvi zvakazochinja makore apfuura aya kuti ndakazowanawo kuti rega ndichiita sei ndichisiya nyika yangu ndiendewo kune imwe nyika ndisvagewo chouviri. Asi zvinondirwadza zvizhinji ndezvekuti isusu tiri kukudza dzimwe nyika dzevamwe vanhu, asi isusu yedu tinogara tichipa zviseko zvenyika pasi rose. Vanhu vanogara vachindibvunza kuti imemi manhu vaku kuZimbabwe makadzidza munoshanda nesimba sere, asi sei muchisiya nyika yenyu ichidai? Saka zvinhu zvinonyanyondirwadza izvozvo. Ndozvandaona sezvanyanya kuchinja kuti vana veZimbabwe isusu tiri vanhu vakadzidza, tiri vanhu vanoshanda nesimba, asi hatisi kupuwa mukana wekuti tishandise njere dzedu kana simba redu kana pfungwa dzedu kuti tikudze nyika yedu.
Zvamunotarisira zvimwe mumakore iwaya eindependence kana mukusununguka kwenyika zvii?
Zvandinotarisira inyaya yekuti vanhu vagare vaine mufaro uye varipo vari kutonga vateererewo zvido zvevanhu. Vakapinda vachiti vari kuda kuteerera vachiita zvido zvevanhu, asi iye zvino taakuona vaingoita zvido zvavo. Havachada kubva pazvigaro, havachada kuteerera vanhu. Zvino hapana chashanduka. Migwagwa, mari hatisi kufambiswa zvakanaka. Zvimuzvipatara hamuna mishonga, mudzirodhumu hadzisi kugadzirwa. Saka dai ndaonawo kuti vagadzirisa yatingati infrastructure yenyika yedu.
Pamakorewo iwaya 37 vakapikinyu, hapangabva pashayawo chimwe chete kana zviviri zvamunopembedzawo zvakwaniswawo kusimudzwa nenyika?
Chekutanga ndechekuti vanhu vakakwanisa kuwana mukana wokudzidza, nenyaya yekuti vanhu vakakwanisa kuwana izvi nyangwe zvazvo zvisina kuzonyatsofamba hazvo zvakanaka, asi ndo changa chiri chinangwa chekuenda kuchimurenga yekuti vanhu vawane ivhu ravo. Saka ndo zvinhu zviviri zvandinonyanyoyemurawo.
avanga vari chizvarwa cheZimbabwe vatakawira kapikinyo vari parunare muRockville muMaryland muno muAmerican Studio 7. Studio 7 iri kuita hurukuro pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe pakatariswa sarudzo dzegore rinouya. Vari kutaura pamusangano uri kuitirwa pamuzinda weVoice of America muWashington DC mangwana vanosanganisira Dr. Chipo Dendere avanodzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheGettysburg mudunhu rePennsylvania, Dr. Roderick Machekano avanoshanda vari muWashington DC, chipangamazano munyaya dzebudiriro Dr. Tauya Katso pamwe nemumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry Thomas Jr. Musangano uyo uchatangana 10 mangwanani uchipera na 11:30 mangwanani uchavhurwa zviri pamutemo nemukuru weVoice of America Amai Amanda Bennett. Vanhu vanokwanisa kuona zvinenge zvichiitika pamawebsite yedu anoti www.voashona.com, www.voindebele.com pamwe ne www.voazimbabwe.com. Vanhu vanogonawo kutitevera paFacebook yedu yeVOA Shona. Hurukuro dzemangwana dzichange dzichikokerwa nemumwe wangu Blessing Zulu. Tinokoka vose vanokwanisa kuti vauye mangwana kumaofisi edu, vasingakwanisi munotibata paFacebook yedu yeVOA Shona. Vananyanduri vezvematongerwo enyika vechidiki vanoti vari kushushikana nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Nekudaro, vananyanduri ava vari kuratidza kushushikana kwavo nenhetembo dzavo. Mtungamiri Nkomo Studio 7 abata mumwe vananyanduri ava Ngosilati Moyo, uyo anoti basa rake rakakosha zvikuru mukurwira utongi hwejekerere muZimbabwe.
Kwandiri ndinoona iri nyaya yakakosha zvikuru. Nekuti vananyanduri munhu anenge ane chipo chekunyora zvakaita senhetembo izvi. Saka that's using art kuzama kuratidzawo kusagutsikana kwedu ka.
Asi mungati pane anoterera here vamoyo inzwi renyu?
Hongu, izvi zvino zvakafanana nepandakaburika nhetembo yangu inonzekanwa rogusungo. Ii nhetembo yakaita yatingati pachirungu viral across social media yese. Izvi ndakazoona nemacomment anda kupiwawo nevanhu ichiyawo magurupu akasiyana singa anapanga vakawatsapa vanga vakachizvira kuti vanhu vakanga vachiverenga nhetembo iyi nekuti yainyatsotaura zviri kuitika mukati mekurarama kwavo.
Mboti nzwisai mbichana nhetembo yenyu iyoyo mashoko maviri matatu.
Inotanga inonziyo hekani waro gushungo. Inongotanga sekuti hekani waro gushungo chipota vasina mhaka. Tasvika pane vanyu musha mushungurudzi wavanhu. Hai, inetembo yakati netei zvikuru.
Remangwana renyu sana nyanduri muri kuona rakamira sei tichitarisawo zviri kuitika munyika.
Vana nyanduri vanoda rutsigiro rwakanyanya kuti vagone kushandisa unyanzvi hwavo uyezve unyanzvi hwavo ugone kukunaiswawo munyika. Inyaya yekuti nezvimwe zvinhu vanhu vanogona kusapedzisira vasingacha nyanyide kupa attention kuzvinzwe nhetembo. So masangano anoitawo zvozvo adzaira sana National Arts Council wana budding writers association zvinofanira kuti zvitsigiro zvisapotewe mukusimudzira kwazvinoita vana nyanduri nevanyori vemabhuku nevanenge vachiita zvinhuzve nhetembo izvizvi.
Ngosilati Moyo achitaura parunare naNtungamiri Nkomo Studio 7 ari mukwekwe. Munhau dzemitambo. Vanoziva zvemutambo wenhabvu vanoti makundano enhabvu yepamusoro ePremier Soccer League ari kunonoka kutanga, izvo zviri kukonzera kuti zvikwata zvemuno zvisatambe zvakanaka apo zvinenge zvichikwikwidza nevekunze. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Kunyange hazvo chikwata chake chakabudirira kupinda main league stage yeCAF Champions League, murairidzi weCapes United Lloyd Stembwe ari kuchema nemhaka yekusagwinya kwevatambi vake nemhaka yezuru remakundano emuno iyo anoti yakarebesa. Izvi anoti zvakakonzera kutatarika kwechikwata chake apo chakatamba mitambo yacho yekutanga muCAF Champions League neLioli yekuLesotho nemhaka yekuti vatambi vake vaive vasina kunyatso simba nekuti vaive pazororo apo mune dzimwe nyika mitambo yaive pakati pekutambwa. Mitambo yemuZimbabwe inopera muna Mbudzi mushure mekunge yatanga muna Kubvumbi zvichipa vatambi mwedzi mina yekuzorora. Mitambo yemuAfrica inotanga muna Kukadzi apo zvikwata zvemuno zvinenge zviri pazororo. Mune dzimwe nyika makundano emuAfrica anotanga mitambo munyika idzi ave pakati zvekuti vatambi vemo vanenge vajairana uyezve vakagwinya zvine mutsindo mushure mekutamba mitambo yakawanda vari pamwe chete. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tondera Indiraya anoti mamiriro emitambo munyika akakanganisa zvikuru mukana wechikwata chake kuenderera mberi makwikwi eCAF Confederation Cup umo vakarohwa munharaunda yechipiri neCD Libolo yekuAngola.
Chanyanya kuti zvosva kumashure ndechekuti fitness yanga isina kunyatsa kuti kwanei nokuda kwekuti hatisi kutamba munyika medu muno magames, saka shamwari dzedu idzi dziri kutamba kunyika kwadzo.
Ndiraya anoti dai zvaiita vePremier Soccer League vagara pasi neveZimbabwe Football Association kuti vasandure panotanga nepanopera mitambo yenhabvu vodzokera mazuva ekare apo makundano aya aitanga muna Ndira achipera muna Mbudzi. Aimbove manager weMono Mutapa nechikwata chenyika cheZimbabwe Under 23 vanyusa Mutema vanoti kusandura urongwa hwemitambo hwegore ndiyo nzira chete inokwanisa kupedza dambudziko riri kusangana nezvikwata iri.
Asi zvinhu zvinongoda zifa kuti tikwanise kuchinjawo kalenda yedu yesosizeni yedu.
Asi muongorori wenhabvu vaIsrael Musambudzi vanoti kusandura panotanga mitambo muZimbabwe hazviite sezvo nhandare dzemuno dzisina zvekudhonzesa mvura zvakakwana kana kuchinge kwanaya uyezve panogara vanhu hapana denga rekudzivirira mvura. Murairidzi wechikwata chinoteverwa nechaunga cheDynamos Lloyd Mutasa anoti urongwa uhu hwanga huripo kwemakore akawanda zvekuti zvikwata zvinofanira kudzidzira kugara nezviripo kuti vaone kuti vanobudirira sei zvinhu zvakamira sezvazviri.
Si zvinhu zvekuti tinozvitarisira nekuti ndo marongerwo anenge akaita fixture yacho, saka tinofanira kuzvitarisira tongoramba takatoedza kuti tirambe tichimaintaina.
VaMutema vanoti kana zvekusandura panotanga mitambo zvaramba, zvikwata zvinofanira kuita gadziriro yakasimba panguva yezororo yemitambo kuitira kuti vatange makundano emuAfrica zvine mutsindo.
Ongodiwa chete mapreparations akati simbei anoita kuti even mateam patinobreaka season yapera paipaya pada kuti maplayers amanejwe kuti pawakaresta paipaya vari kumboitei. Patozotanga magames edu vanenge vakasimba here kukwanisa kumisidzana nevamwe vanenge varichi pamid season?
Zvikwata zvemuZimbabwe zviri kutatarika mumakundano emuAfrica zvekuti pamakore manomwe apfuura hapana kana chikwata chimwe chete chemuno chakwanisa kusvika mumin league stage yeCAF Champions League kana yeCAF Confederation Cup. Asi gore rino Capes United yakakwanisa kusvika munharaunda yakakosha iyi mushure mekubuditsa TP Mazembe yekuDemocratic Republic of Congo iyo yakambotora mukombe uyu kanokwana kashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM. Apo tiri kutarisa zvinofungwa nezvisara zveZimbabwe zviri kunze kwenyika panguva iyo nyika iri kusvitsa makore makumi matatu nemanomwe yavana kuzvitonga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoudza maho veterans kuti vasakare masimba sezviri kuitwa nevamwe vavo. Komisheni yekodzero dzevanhu yoferefeta kutyorwa kwekodzero dzevanhu vakadzingwa kumanzofamu nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.